Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 24, 2016. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvezvizvi ndichitogogara ka. So far vari kuenda kunotora marefugee kumbe maportuguese kunana mabeyoko ndokubata bhisa ikoko. So far izvi tine 400.
Vagari vekumuganhu weZimbabwe neMozambique vogara vakabatirana mumaoko sezvo vapanduku verinamo vatangazve kurwisa nzvimbo dziri muZimbabwe neMozambique.
Kune joku inotogara ichitaugwa paWhatsApp yokuti ukaunganidza maZimbabwe maviri izvezvi vanogona kufomera mapolitical party matatu nemaNGO maviri nemafactions avo.
Vanotungamira sangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti mapato anopikisa awandisa zvokuti mamwe acho anofanira kungwarirwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munzvimbo yeChipinge zvichitevera mashoko ekuti vakapandukira hurumende yeMozambique verinamo vari kupinda muZimbabwe vachirwisa vanhuwo zvavo nekuba zvipfuwo zvavo. Vanhu vakawanda vanogara munzvimbo idzi vanonzi vari kupotera kukamba inochengeterwa vapoteri yetongogara. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza dare reparamende kuti verinamo vanoda kutanga hondo neZimbabwe nekudaro vari kuzoendesa mauto kumuganhu weZimbabwe neMozambique. Vanhu vakawanda vanonzi vavi kuendawo muupoteri. Mukuzeya nyaya iyi tabata mumwe mugari wekuChipinge ane ruzivo nezviri kuitika vanowa Stole.
Izvezvizvi ndichitongogara ka. So far vari kuenda kunotora marefugee kumbe maportuguese kunana mabeyoko ndokubata bhisa ikokoko. So far izvi tine 400 nezvimwe nevamwe vachida kuuya vada vese kuuya vese but so far mune 400 ndovanhu so far vakauya marefugees ndongogara ndo ndinga ndivamirira zvakaita.
Vari kuuya ava ndeve kuMozambique kana kuti pane vamwewo vekuZimbabwe?
Tangomikisa but kuona kwangu vazhinjani ndokumazambiki ikoko.
Ndedzipi nzvimbo dzinenge dzanyanya kuwirwa nedambudziko iri kunyanya?
Kazhinji kutandira kuna Nachingowe Mabe nekuende kuna Nahakwandwa ndondipedzare kubhesa kazhinji zvadzidzidzidzi.
Ko verinamo vari kuitawo sei? Tiri kunzwa kuti vari kukonzera matambudziko ikoko, zviri kufamba sei?
Ndinga ndovatokonzeresa ivo vachio
Saka tichitarisawo iyo nyaya irinamo, muri kuona here masoja atanga kuendeswa here kunzvimbo iyi?
So far hapana ati aenda ikoko.
Saka vanhu vanochengetedzwa nani, nemapurisa here kana kuti?
Ndine mapurisa hapana ndari kuenda ikoko, masapoti ndari kuenda ikoko kubhembo kana kuti rwani ikoko vanoenda masapoti ndari kuenda ikoko pachikoko kuti vabude vauye kuno.
Mumwe mugari wekuChipinge vanowa Stole vari parunare kuChipinge kwakare.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Vanotungamira sangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanovawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vanoti mapato ezvematongerwo enyika awandisa muZimbabwe zvekuti mamwe acho ave kutovhiringidza vanhu. Vanhu vakawanda vari kukurudzira mapato anopikisa kuti abatane kana achida kukunda ZANU-PF musarudzo, asi mamwe mapato makuru akaita seMDCT ari kuti achapepetawo mamwe mapato ari kuumbwa aya kuti aone kuti ane vanhu here vekuti vangashande navo. Mukuzeya nyaya zvemapato iyi, tabata vashumba.
Kuri kuuya mabato anotiwo akamirira zvematongerwo enyika anongovhugwa. Uko zvino zvavakutoita sokuti zuva nezuva pane bato rinenge richiuya. Tikatarisa isusu tichiti kuvana veZimbabwe chatiri kukurudzira ndechokuti mamwe mapato awo mumatarire muchimasema, nokuti zvaava kuita hazvichahwisiki. Ndozvokukurudzira here kutongwa kwakanaka kwenyika kana kuti aringoita kuti adivhaidhe mavhoti avanhu? Kana zviri zvokuti tiri kuda kukurudzira dhemokirasi munyika, chii chavanouyisa chakasiyana nezvagara zviripo mune mamwe mapato agara ari?
Tichitarisa panyaya yematauro iyi yekuti mapato aakungomera kunge hoa, vashumba, pane chakaipa here? Handiwo here utongo hwejekerere wacho?
Utongo hwakanaka zvikuru, asi chatiri kungotaura hakuna munhu unorambidzwa kufoma bato rake rezvematongerwo enyika. Ndoda kujekesa ipapo, asi chatiri kutaura ndechokuti kana vanhu vachitarira, even vaya vanobatsira mapato acho kuti abudirire mumaprojects avo, vanofanirawo kuve vatarira kuti bato iri riri kungouya kuovhiringa here, kana kuti ibato rinotovawo neproject kana kuti nemanifesto inoratidza kuti zvinhu zvairi kuuyisa zvakasiyana nezvagara zviripo. Otherwise tiri kupedza maresources, tiri kupedza pfungwa dzavanhu, tiri kupedza zvinhu zvakawandisa nenguva tichiita zvinhu zvinongova zvokungokonzera mhirizhonga zvisina direction. Zvinobatsira nyika chii? Tongoti somuenzani kuti vajonga kandemere nhasi vafunga kuvhura musangano wavo wezvematongerwo enyika, mangwanawo vashumba vhura musangano wavo wezvematongerwo enyika, tinopedzisira tangova zviseko zvenyika. In fact kuti ndipe somuenzani, so tiri kutosekwa nenyaya iyoyo. Kune joku inotogara ichitaugwa paWhatsApp yokuti ukaunganidza maZimbabweni maviri izvezvi, vanogona kufomera mapolitical party matatu nemaNGO maviri nemasections avo. Saka zvinhu zvinongosvodesa kuti hatifaniri kutsvaka mabasa nokutanga mapato ezvematongerwo enyika.
Vanotungamira sangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vari parunare muPretoria, South Africa.
Merry Merry Christmas! Ko Christmas box watereri, nguva yasvika zvekare yokupembera Kisimusi. Apo tinenge tichifara nehama neshamwari. Titumirei tsamba mbozha, mashoko kana mavhidhiyo achimhoresa hama neshamwari. Tozodziverenga kana kutefenyura pastudio 7. Tumirai tsamba mbozha panhamba dzinoti 001-202-619-2077. Musakanganwe kuterera Studio 7 kuti mukwanise kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Kubva kuno kuStudio 7 tinoti Merry Christmas.
Iko zvino tochimbonzwa kubva kune vamwe vateereri vedu nezvekisimusi.
Kuda kungoti Merry Christmas and Happy New Year kuvashamarari, vatori venhau nevateereri veStudio 7. Kufara zvine mwero kuti tipinde muna 2017 tiri vapenyu, tisina kuremara, tisiri mumatorongo. Thanks.
Happy Christmas vayose vateereri veStudio 7. Tinokukwazisai, ndini wenyu Nomentangirai pano paSimchemboko kweNorth Kavuyuni. Tiri paNyamasaka, ndinokwazisa hama neshamwari kusanganisira timu reNyamasaka, vana vacheza neBoys Race rinotambira pamuremberembe masikiri. Ndichiti ivai nezuro rakanaka reChristmas neHappy New Year. Tatenda.
Aiwa, tinotenda zvikuru kune imi vose makwanisa kutitumirawo mashoko ekumhorisa vamwe pakisimusi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi, nhasi tine hurukuro nemukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu nezvekisimusi. Vamwe vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo hupfumi hwaenda kumawere uye vanhu vakawanda vachinonga svosve nemuromo vachishayawo mari mumabhanga. Asi vamutashu vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka kune vari kuita zvemabhizimisi uye vakawanda vavo vaderedza mitengo kuti vanhu varerukirwe.
Ndingati zvinhu zvakati wandei zvakadzikiswa mitengo zvakafanana nezvinodyiwa zuva rega rega, izvo zvakafanana nana hupfu, mafuta, shuga neflower. Zvinhu izvozvo zvakati dzikei mitengo. Zvinana sipo yekuwachisa, sipo yekugezesa zvakati dzikei mitengo. Vembatyawo vari kushambadzawo kuti vakadzikisawo mitengo zvakanyanya. Uyewo vanotendekawo zvokuvakisa nezvimwe zvakafanana nezvemumba, izvi midziyo yemumba, vakadzikisawo mitengo. Nekuti mukatarisa vemuzvitoro zvemidziyo yemumba vari kukwikwidzana samare pamitengo neavo vanogadzira midziyo yemumba vachigadzira voga, avo vaya vatingati mainformal traders. Saka pane makwikwi akanyanya chaizvo pakati pavo nevane zvitoro zvinhu zvakarongeka, vaya vatingati vari kushanda vari pamaformal retailers. Saka panenge paine makwikwi iwayo panguva inoyi, nekuti vanhu vanenge vachirwidzana kuti vanga vachiwana vatengi vakawanda.
Asi zvekutenga hazvizokanganiswe here nekuti tiri kuonaka kuti makambani akati wandei anenge ari kutadzawo kupa vashandi mabhonasi aya?
Mukucherekedza kwatakaita isisu takaona kuti zvakagara zvaigona kuzotiremei kuti makambani akawanda vape mabhonasi, sekuti gore racho rakati ombi tichitarisa mamiriro ekunze. Haisi nguva yekuti tachiti isisu zvinhu zvainyanyofamba zvakanyatsoti tsetsenutsetsenu, nekuti makambani mazhinji vanga vari mushishi yekuti vanga vachigadzirira hwaro, nekuti zvichida mugore rinouya ndopatichazoona isusu kuti makambani vanga vachikwanisa kunge vachipawo zvinhu zvakafanana nemabhonasi. Asi tinongoramba takatarisira kuti kana hurumende ikatsetenudza ikapawo vashandi vayo mabhonasi, inenge iri bhonasi wokwatiri, nekuti vanenge vakuya kuzotengawo zvinhu zvakati wai. Asi pane zvinhu hazvisi kunyanya kuratidza musiyano wekuti vanhu vapiwa mabhonasi nevanhu vasina, nekuti vanhu vanenge vanga vakagadzirira zvavo kuti vange vachizotenga panguva inoyi yezororo rechisimusi, kubudikidzawo nekuti vanhu vakawanda muno vakuita mabasa emubato womaoko. Saka hazvinyanyoratidza mucherechedzo kuti vanhu havana kupawa mabhonasi, nekuti vakawanda vacho vari kuita mabasa emubato womaoko vachizviitira mabasa avo, vanenge vaine tumari twavanenge vakachengetedzawo kuti pazororo rechisimusi vange vachikwanisa kunge vachitengerawo vadiwa vavo nehama neshamwari nehama dzavo kuti vange vachikwanisa kuitawo kisimusi yakanaka. Nekuti mukatarisa kune zvitoro, kune vamwewo vanga vachitenda zvinhu pamisika mitema iyaya yatingati zvemabhero. Asi panguva inoyi takutoona kuti vanhu vanotodawo zvinhu zvitsva, vanga zvinhu zvinyowani, vanotouyawo vachitotenda muzvitoro chaizvo, nekuti vanenge vachida kuratidzawo musiyano wekuti apa vava vachisesekedza kuti gore risvike parasvika izvino. Saka izvino vane tumari twavainato twavakukwanisawo kuti vanga vachitengerawo vana vavo nevadiwa vavo mbatya nyowani.
Ko, dambudziko rekushayika kwemari harisi kukukanganisa here semabhizimisi?
Dambudziko rekushayikwa kwemari idambudziko rekuedza kuti rigadziriswe nehurumende. Hurumende yakaparura aya mabhondi notes patakatenderera kumaruwa uko kwese kwatanga tiri kunana Masvingo nekuti kwatanga tiri kumaruzevha, kuti tiri kuona kuti vanhu vari kuatambira chaizvo ende vari kuti ndo ingatonge iri nzira yekuti vanga vachikwanisa kuwana mari dzavo kumabhanga.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vari parunare muHarare. Muchirongwa chatino taura ne vari kumaruwa na siti ne urukuro na wa Clarice Maduku vanotungamira sangano re Platform for Youth Development. Vamaduku vanoti havasi kufara nekunetsana kunotyisa nenyaya yeminda kuri kuitika pakati pekambani ye Green Fuel nevagari vekuchisumbanje. Vagari ava nekambani iyi vagara vachinetsana zvikuru. Kambani iyi inogadzira mafuta ekufambisa dzimotokari. Hatina kukwanisa kubata vakuru vekambani iyi sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Asi tabata mwanomirira vagari ava vamaduku.
Zvinotishungurudza zvekuti yaivanguva kurima. Gore rine kuri kunzi kushange kuine goho rakati kuti nekuti mvura iri kunaya. Asi ndapatinoonawo masecurity guards akatiti pamuri kurima apa pari kuda kushandiswa neGreen Fuel. Tatinorwadzika nekuti pasiri taure zvapo apa. Vagari varamba vachingoparima gore rakapera ndopakatorimwa nevekwamuyondozi nevamutumburi. Saka tiri kushamisika kuti seiko masecurity guards azodisaida kuya panguva yakadai inei, nguva yekuti mvura yakanaya kuine mwando vanhu vari kunorima asi vonzi pamuri kurima nepeGreen Fuel. Tinoona sekunge kudheererana kana kuti kuda kungoita provoke.
Ko mapurisa ari kuti kudii nenyaya?
Ivo vari kuti tadzarana nemasecurity guards nekuti ivo takaita nyaya dzekuendesana kumatare. Saka vavero vachisumba chimapurisa ati aiwa havamo munyaya idzi. Saka tiri kuona pachena kuti inyaya iripo pakati ndezveGreen Fuel chete nekuti isusu tichiona masecurity guards tiri kungoona vanhu vaya vatinoti vari overzealous vari kungofarisa vachishanda basa ravo nenzira iri unrestrained. Sekuti mungada kuziva kuti muna June gore rinori tine security guard wekambani dzifemu akatouraya mugari wekuchinyamukwakwa. Saka tiri kungoti masecurity guards ava kuregedzwa achiita zvaanoda. Green Fuel iri kungovashandisa sezvo mapurisa ati haasi mukati mavo. Kwatiri isusu tinoona sekuti ingori nzira chete yekuda kuti vagari vapatsanurane nekuti nzvimbo yavari kugadzira iyi vari kuiti ivo vanoda kuzopa vagari ma-0.5 hectares aya eirrigation. Asi sekuziva kwatinoita neukama hwatagara tinahwo neGreen Fuel hapana kunyatsofambisa mashoko zvakanaka kuti zvichaitika here. Saka ndinoona sekuti Green Fuel iri kungotesta kuona kuti vagari vanoresponda sei.
Ko hurumende iri kuti kudii nekunetsana kwevagari vemunharaunda nekambani?
Tirwadza ipapo nekuti isusu kubvira papa takamboyarana mutambara pakauya parliamentary committee ndo vatinenge tichiti ndo hurumende ivavo. Vanoteerera zvatinenge tichitaura vodzoka asi hazvizoitiki. Vanoregedza Green Fuel ichiramba ichinenge iri pamusoro pezvavanoronga ivo. Saka pachiri isusu tiri kuona sekuti hurumende pachezvayo ichimiririrwa nevanhu vakati kuti pane kaukama kasina kumira zvakanaka katinoti corruption pakati pevamwe vamiririri vehurumende neGreen Fuel. Nekuti zviri pachena kuti mitemo yedu inechekuita neminda inoti kana Green Fuel ichiti yakapihwa pairi kuda kurima apa nevechipingiriro raditi kanzo zvine magwaro azvinofanira kufamba nazvo kuti vanotaura yatinengati prior informed consent. Vanoudza community kuti aiwa tida kurima apa pachiri nenguva sekuti zvingadai zvakataurwa pakapedza vanhu kurima kana nana March, April, May kana July uko havangati vanhu vaakurima kuchinzi mvura iriko ndopa vanenge vaakuuya. Saka hurumende nechimwe chikamu handingadi kuipa mhosva asi ndiri kupa mhosva vamiririri vehurumende vaya vandiri kusimba vorisa mumaoko mavo nekuti vanenge vachidya nekuita huori nevamwe vatungamiriri kana kuti varidzi vekambani Green Fuel.
Asi vagari vemisha yakapoteredza kambani havasi kuwanawo here mabasa pakambani?
Ndo zvinhu zvinotirwadza. Chinhu zvinhu zvatagara tichingotaura vari kuwana mabasa vashoma shoma vemunharaunda vemudhuze vazhinji ndivo vanenge vachibva kure.
VaClarice Maduku vanotungamira sangano rePlatform for Youth Development vanga vari parunare kuChipinge. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemuimbi ane mukurumbira tariro negitare.
Oh, chitisa mawara. Yeah.
Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvare tariro negitare.
Maita basa makasimba here?
Aiwa takasimba. Mungatitsananguriro kuti ndeapi mabasa amanga muri kuita gore rino amungati akanyatsokukufadzai imi semudzimai?
Zvakawanda zvakafamba zvakanaka kunyanya nebasa redu ratinoita iri. Tinokwanisa kuenda kunoona vanhu tichidziva magariro evanhu. Tichizoona kuti zvaiti tinokwanisa kupindira sei sevaimbi uye tinokwanisa kutaura nanani vanokwanisa kutibatsira mune zvatupika izvi. Saka ndinononge gore rino rakandibatsira mainly personally kuti ndingoziva zvandiri semuimbi uye kuti ndinobatsira sei munotsika nemagariro evanhu.
Chii chakaita kuti imi mufunge kuti mupindewo munyaya dzekubatsira vanasikana nemadzimai?
Chakanyanya ndibata-bata gore rino ndakasedzwa neorganization inonzi Zimwana through Rabs and Shumba ne Touching Lives Initiative. Vachiti uyaona mashandiro atinoita kuCaledonia ndo community yavanoshandira. Ndikaona mwanasikana kunyanya-nyanya pane dzimwe dzimba dzatakaenda. Mumwe wacho ane makore 12 achichengeta hanzvadzi yake ine 8 years vari vaviri. Saka pandaitaura navo ndichingoona magariro akari kuita ndichiona kuti vana vari kutambura. Hapana anovabatsira. Nyaya dzechikafu kana uyo ari kungoshandisa mashizha kana kuti ari kushandisa machira panguva yake yaanoenda kumwedzi. And ndakaona kuti dzimba dzakawanda ndo magariro avanga vachiita. Zvakandibata-bata chitereki pandakadzokera kumba ndikanamata ndikati dai Mwari. Saka muda kuti nditi sei nenyaya iyi handikwanisi kubatsira vana vesamu. Nyaya iri kunyanyanetsanesa ndenyaya yekuenda kumwedzi. Tikaona kuti tikaunganidza zvatingaunganidza nguva ino yeChristmas. Tichingokumbira vanhu vakawanda wanda vari nezvinhu zvakawanda kuti ngavatibatsire kungounganidza mapads kuti vana vaone zvekushandisa. Takangoshambadza pamapepanhau tichishambadza mumaredhiyo tichingoti vedu vehuya mutibatsire. Sponsor yacho has been overwhelming. Vekusta FM vasikana vekusta FM vakabva vauya on board vakashedzerawo muwairesi yavo vachiti vanhu ngavaunganidze zvinhu. Vaunganidza zvinhu zvakawanda sterek. Tikafunga kuti ngatiite aya tinoti mapad parties ekuti vanhu vanongouya. Concept yacho ndeyaya yatinoita kumababy shower kumakitchen party sevakadzi. Munhu kuti apinde muevendi anobhadhara paketi yake imapedzi mapresents tuda ari mapedzi zvakare. Tine maspeakers akasiyana-siyana vanosiremba vakawanda vanhu vanongotaura maererano yenyaya dzevakadzi kazhinji. Asi idea yacho ndeyekungoti tese tine responsibility yekumacommunities edu ngatingobatsiranai mune zvatinazvo. Hazvina hazvo kuwanda asi tikabatana tinokwanisa kubatsira vanhu vakawanda.
Munoona zvakakosha sei imi semuimbi kuti muwanikwe muchiita zvirongwa zvakadai?
Zvakanyanya kosha nekuti not only semuimbi asi ini ndiri mai zvakare. Ndine mwana wangu ane 10 years. Saka pandinotarisa vasikana ava ndinoona kuti ava vangori needzi yakafana nemwana wangu. Saka responsibility yangu ndeye semudzimai kuti ndingabatsire sei vanavo nekuti idambudziko redu remadzimai akawanda. Saka nechipo chatakapiwa kuti tinokwanisawo kupinda macommunities aya tinongoona kuti tinokwanisa kubatsirana sei semadzimai.
Tombodzokera hedu mukuimba, pane dzimwe dzimbo dzamakaparura here iro gore rino dziri kufarirwa neveruzhinji?
Gore rino ndakarelease single inonzi Mambokadzi. Yakananganawo nenyaya yekupemberera udzimai. Ndosaka zvichizonyanyawo ndibata-bata pandinotenderera mumacommunities ndichiona madzimai asingabatwe zvakanaka. Not because pane zvavaita asi nekungoti vari kushaya. Saka Mambokadzi single dzakaita neorganization inonzi Queen Makers inobatsirawo vakadzi kuti vakwanise kurarama, vakwanise kuitawo mari, vakwanise kuita maprojects anovavaka sevanhukadzi.
Mombotitsenurirawo bijana kuti Mambokadzi motipanzwisa kune avo vasati vainzwa.
I see your strength.
I see your strength. Your highness, your joy, your pain, and your kindness.
Let it show, Muri Mambokadzi, rise up and sing. Stand up, O Queen, Muri Mambokadzi.
Oh, let it show,
stand up, O Queen, Muri Mambokadzi. Munokwanisa kuiona paSoundcloud mahara. Download yamuteerere Mambokadzi.
Chii chakaita kuti mufunge kuti munyore karuya?
Ndaiona kuti dzimwe nguva sevanhukadzi tinongozvidzikisira pane zvinhu zvakawanda. Saka rumbo runderongosimudzira kuti nepauri pese iwe tingosimuka uone kuti zvinosvika kuti you are a queen, Muri Mambokadzi.
Pane zvamungadiwo kutaurira vateereri vakateerera pari zvino here tichitarisa kuti mangwana richange riri zuva rekisimusi?
zvangoti vave nezororo yakanaka ngavazive musiki wavo nekuti vakasaziva musiki havakwanise kurarama on purpose havakwanise kuziva chinangwa chavakasikirwa ende vanokadzi vakasaziva zvavari nevanawo havachaziva nevarume vedu havachaziva saka zvakakosha kuti munhukadzi ngaangoziva zvaari muna Kristu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare tariro negitare kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita basa.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve matano ekukumbira mvura kuna musika vano munguva ino yekurima yezhizha. Matunhu akawanda vachiri kutevera chinyakare chekubika doro rekukumbira mvura. Vamwe vanoti doro remukwerera, vamwe vanoti mukwera, vamwe vanoti doro rembeu, zvichingosiyanawo nematunhu. Nasi mukuziya nezvenyaya iyi tabata sekuru Kefasi Ziki mutinini wekuward 16 kumusika vano mudunhu reManicaland. Tirogamuchirai nemufaro pastudio 7 sekuru Ziki.
Tinotenda.
Nasi tiri kuda kuti timbokurukura nenyaya yedoro rinonzi remukwerera kuti rinorewei, rinobikirwei, nokuti vazhinji vari kukurawo vari pasi panguva mwe havachazvizivi nezvazvoba izvi.
Chinozvi mukwera unono vanoti makoto kana kuti mbeu, vaite zviro zviri kuti makoto mwapedze kupura munose kuti muidaidzirwe mbeu ndivasabhuku kana vashe kuti kunoiwe kuri kuzviite makoto okuibvi kukurima kunenge mwakaita munyika mwakwe. Kupa vakuru vedu vanovaridzi vevhu vaitewo kuvakuru vavo ndivanozozivawo kumhiri kwendau. Kwozouya tapedza ipapo kunode kuti vatano kutanga kuti tichisime mumunda mbeu, tinozwi tobike doro rembeu rekuti ivo vachikumbire vasharuka vavo kuti vasharuka vavo vatidetserewo ngedenga rinozwi denga, kuti vadenga rinovanzi vasharuka vavo ndivanozozive kuna musiki wavo.
Saka izvi zvinoitwa gore roga roga here baba Ziki, kana kuti ndezvekuti kana mvura yakanga yaramba kunaya ndo pavanozobika doro rekukumbira mvura iri?
Mvura yasai kunaya tinoite nhepwe dzeforya dzitinoenda ndidzo kuna vakuru, nekuti kune madhodha, kune majaha madhaya, nozvitozi majaya madhaya, ndo tinoise nhepwe dzeforya kuti no denga ratishatira madhodha we. Kunoende vanhu chembere nemadhodha vagweshe vafamba nomudondoro kuende kodini kochima kuna musikandu kana kuna sabhuku ichiitire denga rinove kuti ei tikumbirewo denga kuti ndimumba kusharuka vedu. Vasharuka vedu isusu vanenge vachiitire kuti vakumbirewo madzibaba avo tiite magarira vanga vakaita chikare chedu nezvinoitika chikare. Havadi kuti hai titi huma huma kuti voone vana vadoko petu 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 petu, havadi kumboone vana vadoko pamberi pavo.
Asi muri kuona zvichiri kuitwa here mumakore ano? Tichiona kuti vamatsanangura vakura vasharukwa havachanyanyowanikwa munzvimbo dzakawanda.
Vanowanikwa.
Toti maita izvozvo sekuru Ziki, mvura yobva yaramba kunaya, mune makutsvaka zvakonzeresa here kuti mvura isazonaya imakumbira?
Yes, tinoenda kuti umwenga munozive kuti chii chaitike izvozvo.
Aiwa, maita basa zvikuru sekuru Ziki.
Tinotenda vajonga, tinobonga, ndichiramba tichionana.
Manga makateerera kuna sekuru Kefasi Ziki mutinini vekuward 16 kumusika vano mudunhu reManicaland. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire nchiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai moka Blessing Zulu.
Aiwa tinotenda Jonga, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vagari vekumuganhu weZimbabwe neMozambique vogara vakabatira hana maoko nekutya veri namo. Vanotungamira sangano reZimbabwe Exiles Forum vanoti mapato ezvematongerwo enyika awandisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anogoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Lamkela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 24 Mpalakazi, Christmas Eve 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe usomabhizimusi umnumzana Strive Masiwa engaba esefuna ukungena kwezombusazwe na?
Akuthi ukuthi umuntu unqaye kwalesukuba le business ethumelelayo njengeka Strive Masiwa sokuyikuthi angenelise ukuba yinkokheli yelizwe ngokupheleleyo.
Inhlanganiso yeta chamuka sesijikile ithi izaqhelisa umkhankaso wayo ngomnyaka ozayo. Izakhamuzi zemaphandleni zikhala ngokudlala ikhisimusi phakathi kodubo lokusilela kwemali.
Ekhaya kakulambijana ukuthi wathatha igrosali kumbe ufuna ukuthatha imali engange 200 lawutshela ukuthi thatha igrosali komachingura ekwani 200 ikhethi vele sozowayibona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbiko kasomabhizimusi umnumzana Strive Masiwa awethule ebulenjini beTwitter kuyona le iviki esithi uZulu kumele alungele umbiko oqhakathekileyo wazawethula ekuqaleni komnyaka ozayo usulethe imibuzo yokuthi engaba naye sefuna ukungena kwezombusazwe. UMasiwa, umkhokheli wenkampani ye-Econet, kazange aveze ukuba imbiko yakhe iyaba ingeyani kahle kahle. Abanye ngabathi engxenye iyaba iphathelane lenkampani ye-Econet, kodwa abanye ngabathi kungaba ngezombusazwe. Kungakhathalekile ukuba ingaba ingeyani limbiko, sibuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe omnumzana Brilliant Mhlanga ukuthi nxa uMasiwa engathi yena usefuna ukungena kwezombusazwe engaba ngumkhokheli onjani.
Singakulibali phela ukuthi indaba zombusazwe nokuranga ibhizinisi kwehlukene. Kwehlukene kunjalo akutho ukuthi umuntu unqaye kwalesukuba le bhizinisi ephumelelayo njengeka Strive Masiwa sokuyikuthi angenelise ukuba yinkokheli yelizwe ngokupheleleyo. Akuvamanga ukuthi kuhambelane kuyiseloko, kodwa nxa inganikwa ithuba asikwazi ukuthi kungahamba kusasa kusilethele umphumela onjani. Ngokubona kwami ukuthi ngifisa ukuthi kuba le politics clear, abaku-business bazokwazi ukuthi baku-business njalo benze i-business ngokuphelele kwi-business bashiyane nale ezepolitics.
Engabambanisa na isizwe nxa sikhangela ukuthi waphathiswa ngumnumzana Nkomo owayevela esigabeni seMandebele?
Akulakubambanisa isizwe angakwenza lo, ngoba phela singakukhohlwa ukuthi engeliswe nguJoshua Nkomo ukuthi angene kwezebhizimusi. Iminyaka yonke le sezibhizimusi uMasiwa wenzelene abantu beMathebelele. Ziningi izigaba zeMathebelele, ngikhuluma kunjenje, ezingela access to ama-mobile phone angakwanisi ukusebenza khona. Ngakutshela ngesigaba sakithi, ngithi eLupane eDongamuzi ifoni, i-mobile phone esebenzayo i-Net One, i-Connect kaMasiwa kayisebenzi. Angiboni ukuthi ngingathi namhla sengasihlanganisa ngoba walukuzwa Nkomo. Okuyikho okwenzakalayo ukuthi uMasiwa wagade emahlombe kaNkomo, wakhwena wafika isiwa ngade efuna ukufika kiso.
Alo ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethe ecubungula ezombusazwe obexoxa le Studio 7 ecingweni esebilitane. Inhlanganiso yeDajamuka sesijikile ithi izaqhelisa umkhankaso wayo ngomnyaka ozayo okutshengisela. Linhlanganiso iqoqe ukutshengisela endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngomnyaka onalo esiwugqibayo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso le umnumzana Gift Siziba ukuze sizwe okuningi ngomkhankaso wabo.
Uzananzele ukubana ke si abaningi bethu ngalomnyaka siqalise kuhle saqhuba kuhle ke umkhankaso wethu. Njalo kulokhu kunzima esihlangane nabo kuqoqela ukubotshwa ke sihlale isikhathi esiningi ezintulongweni. Mina ngihlale okwemalanga amaningi kakhulu ke each group maximum prison saphuma njalo sibe lobunzima okuningi okunjengoku ukuhlukuluzwa lokutshaywa lokho okuningi ngiyabona okuyazakalayo esahamba kikho njalo futhi sikwanisile ke ukwenza ibizwi labatsha lizwakale kulaba ke akengathi mina ke basemakhoridweni epower kuleli bizwe lapho abatsha sikhulume khona kakhulu ngokungasuthiseki kwethu ngendlela zokutshontshwa kwemali nokuhlukunyezwa kwabatsha ukufa kwelizwe nje jikelele njalo futhi thina sizimisele ukubala umnyaka mawushiya phambili sime ke labaningi abatsha njalo sinxusa abaningi ubana ke siqhubekela phambili ngokumkhankaso ngendlela engaphansi komthetho ukuze ilizwe lilungiswe njengoba ukwazi ukubana ke umnyaka okuyayo ke uzabe ungumnyaka lapho abantu asebekhangele khona ukukhethwa kodwa thina sithi kulezinto eziningi okufanele zilungise singakakhangeli iindaba zokhethwa.
Into bani ezimele zilungiswe?
Okokuqala thina njengabatsha sikufanele ke kube ke edlale sithi i-transparency ukuyazakala kokwenzakala kwezinto ke kumhlanganiso ezehlukeneyo ekubusa kwelizwe. Njalo futhi thina njengabatsha sithi kufanele kulungise ukuba namalungelo abo aqale ananzelele ukukhulu kakhulu kuye ku-implementa ke engathi ke sifuna ukunanzelela ukubana i-constitution umthetho welizwe ke ukwanise ke ukurespekthwa nokuhlonitshwa ke ngalaba ababusayo nama-department ajine elizwe.
Alo ke ngumnumzana Gift Siziba isiphathamandla senhlanganiso yeDajamuka sesijikile ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Iningi labantu lithi sivumelwano sokubambana esenziwa izanu lezaphu ese Unity Accord esinanzwa ngekhefu likamhla ka 22 Mpalakazi obekungelwesine lomnyaka asilethanga mpumela ebambekayo njalo ilizwe lokhe lathatha uzibuse abantu bathi ukuthula abakaze bakunambithe kodwa bakhangelele ingcono enhle kusasa okunenga sikuzwene kunompumelelo moyo esiphalulu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Ekhuluma leStudio 7 mayelana leUnity Accord, unkosikazi Grace Luphahla uthi bathwele nzima abantu bakhe abasebenzi njalo abalazithupha phoke yikubambana bani okuletha inketha bechabi lendlala.
IUnity Accord lesikiyo sithwele nzima njoba ngikhuluma ukuthi sidla nzima nxa ngasasebenza ngihle. Umntanami kala sithupha konke ke abantu bami bahlezi abafana ngime ngiphila ngokuthi ngisebenze okwakathezi bemphila ngokugamula inkuni ngingaka ngithengisa inkuni lotshani yiko kade kungenza ngisile abantu bami bethola ukudla.
Unkosikazi Thandiwe Ndlovu uthi uzwa ubuhlungu njalo akusacaci ukuthi uyise walwela inkululeko baba lesivumelwano seUnity Accord ngoba akalamsebenzi njalo uphila nzima ezweni elileminyaka edlula amachumi amathathu lasithupha lathola uzibuse.
Angizwa ubuhlungu kakhulu ngoba kunje lami ngihlukuluzekile angiphathekanga kuhle. Angisakhangi ukuthi baba ngwayeli
yakhuluma okunzima.
Awusacaci ukuthi baba ngwayeli exobe.
Unkosikazi Tracy Amafuthaka, umlweli wenkululeko usole kakhulu isivumelwano se-Unity Accord ethi akafuni kuzwala ngaso.
Unity Accord it was rubbish. Ngoba sathi singena khona sadlelezelwa. In the first place, kwathiwa sitshiye amalogo ethu wonke labo bazalahla wabo. We start afresh. Sakwenza thina salahla amalogo ethu. Bona bazange balahle babelokho begqoka izigedi zabo zonzane ezikachimichimi. Thina sesilahle zethu. Iqhude lasala likhona lanamhlanje kulokho elikhona okwacaphula uvoti moyo owaba ngu-MP.
Umkhokheli wezaphu uMnumzana Dumiso Dabengwa uthi baphuma ku-Unity Accord ngemva kwe-Congress yabo belomuyi uJoseph Msika ethi labo abasala kuZANU-PF basalela indlala.
Hayi, abasalayo basalela indlala. Basalela ukuthi bazaphila ngani uma sebephumile lapha abahola khona. Laba bantu ababevele sebandleni lezaphu ufisa funa njalo ukuthi tubahlale ngendlela eqondileyo bakhululeke.
Uthe labo ababesidla kuzana uPF bakubona kungcono ukuthi basale ngoba bananzelela ukuba bengasuka bazalamba njalo iUnity Accord yaletha ukubandlululana kukho konke njalo umkhokheli obandlululo ngumongameli uRobert Mugabe osetshale imbewu yenzondano ezweni kodwa abanye abakunanzeleli. UMnumzana Lazarus Masuku, umlweli wenkululeko, ubike ukuba iUnity Accord ayimsebenzelanga ngoba uhulumende wamphatha ngocuku, wayengumsekeli kamphathisikolo kodwa babethi ulidissident wahlukuluzwa kakhulu.
Hayi, mina ngu-1987 akulanto yaphumayo ngapti lapho engikhona mina. Angikulanto evele ihamba kuhle. Ngazi kwabanye bakhona ngale phakathi bayakubona umnamna hayi.
Umongameli we-ANSA uMazisi Mzila Ndlovu ubike ukuba iUnity Accord yathwalisa nzima umthwakazi njalo lokhu kuqhubekela phambili akulampumela ebambekayo eyaphumayo.
I-Unity Accord okuthiwa yacelebrate mhla ka-22 yinto enza ukuthi abantu bemathebeland bathwale ubunzima be-unity yaleli lizwe kukabili ntombi. Okwakuqala ukuthi abantu bemathebeland kuthiwa baluza ama-election ngo-1980 abantu sathwala ubunzima bokuthi ilizwe lelihlale abantu babengalidabula phakathi ngokulwa ukuthi nxa singatholanga esikufunayo sizaqhubeka sisilwa. Yikho nxa kuyikuthi abantu bakithi bavuma khona lapho ukuthi limeke labuse sithembe ukuthi uzasibusa kuhle. Iminyaka engu-7 eyadlule yakuqale independent yaba yilokhu esithi nayi-nightmare ngesikhiwo kwaba ngumbhuqazwe owenzakalayo.
Udokotela Samukele Hadebe uchaze ukuthi isizathu esabadabulayo lesabahlanganisayo abezaphu lezanu kwaletha incithakalo ezweni ethi ilizwe lilomsebenzi omkhulu ngoba abantu ababambananga.
Well, i-Unity Accord kwaba isivumelwano phakathi kwamabandla amabili ayo alwela inkululeko yelizwe. Nxa sikhangela isizathu ababedabuke ngaso phakathi lesizathu esenza kwahlangana siyananzelela ukuthi ukungabambani kwaletha incithakalo eningi elizweni sikunanzelele khonoko. Bese sikhangela siya phambili sithi yebo kambe amabandla ezombusazwe ahlangene kodwa isizwe sesihlangene na. Umsebenzi omkhulu osasalele iZimbabwe yonke hathi amabandla izanu lezaphu.
UZulu wakobulawayo ukhala ngokuthi akukhanyi ukuba kulesivumelwano esinjalo nangu amankampani amaningi alomhlubulo avalwa akulazikolo akulamadamu izibhedlela yimiduli akulampilo abantu bayalamba lezwe alilamali ngakho iUnity Accord bani elenketha bechabi njalo ezinye izizwe zeyisazithuke ezinye izizwe kuthi labalweli benkululeko abalwa bengaphansi kwezaphu bayabandlululwa kukho konke okuhle ezweni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampa bafo bembula.
Kuhlelo lweze maphandleni namuhla ngisenkabazwe esilobela njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana John Baleni ngekefu lekhisimusi lomumo nje ukubana kwenzakalani esilobela. Babu Baleni, ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba, hayi esilobela kakulantwenze idlala baba. Abantwana ngabavuyanga izimali zokuthenga okokudla kazikho inhlanyelo sesingabantu esipromise inhlanyelo abanye bayanikwa abanye belokhu benikwa mpisampisana abanye ngabayinikwa sezipho ngokuziphilela ngey'nguka zethu zolezi ezicubayo yinyama yethu yechristmas ngoba izulu yabufunza lokhu ubuya ingoma ziyaxuba baba asifuni kubuyele ukuthi singatshelana sesikhumbula ukuthi kungangcono ukuthi abantu bazidlela amaqebelingwane abo nje umnquthu ela kolokho okuncane singakuthini nxa singela.
Ukhuluma ngokuthi lidla ingcuba lokhu zicuba yini inkomo lamanje utshani kabukahlumi kakabi khona amadlelo?
Hhayi utshani kabukaqinisuwa ngikhuluma iqiniso kuyona livike ephelele ngolesine ngibe kufene before kufu ucuba inkomo ezintathu khonapha mina ngisemaplazini duzane leplaza amkwaprapenhleli khona kulomumathelwano wami umpofu abakubabili ngane ucuba inkomo ezimbili ayizobe libephezile kuyasibili amanda ma akufananda kwezinye indawo.
Ukhuluma ngenhlanyelo othi kayibambeki beliyithenjisiwe kodwa kayibuyi beliyithenjiswe mbani?
Hayi inhlanyelo le ibithenjisiwe kulehlanyelo iyethenjiswa kuthiwa iprisentalbatwa ezivele siyizuza iminyaka yonke ukubuya kwayo kayibuyanga ngendlela lokhu ibuya mpisana mpisaunikwa abanye kuthiwe abanye bayanikwa nini kuthiwe abanye bayanikwa nini. Hayi njengamina kanisoke ngaqhuba amanga ngifuna ukuhamba amanga na ina sayigqoka nje kodwa umaselo amayibaleke beyitela mpisana mpisana ayibuyanga ngesikhathi kuukisem ngawungalima kachathesi ngodisemba kunje so akumina ngibona ngithi abanzima la ukuthi athola kahle.
Yebo ilizwe kalilamali iyasilela njalo emabhanga abantu labo abaningi abasebenzi kodwa kazibuyanga yini njiva kalilabo abasebenze egoli abaningi?
Akababa indiva zindiva kodwa labo bayakwazi ukuthi ngabe buya ngapha phela kufanele labo bathi bebuyela belemphitshana bazafika lapho bafike singasela lutho. Umntwana ukuthi asuke khona le agade aphinde azigcinele imali yokubuyela nje akakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
njengo kubuye kwemihla yonke ngoba ukuthi ama rand ona lana siya dropa ivalu ngiyabona you understand what I say there ama ivalu yemali siya dropa abantu sebese faka ukubuya ngapho ukuthi bathi babuye bazithuko ngoba ukuthi iyaphila ngapha yihle kona ngapha futhi kuvele kungela manje
wena njengoba leni emzini wakho lizayidlala njani ikhisimusi
ngiyinjenile mina sengizengaya kumakhelwane ngathi ikhanda lenkomo ngibe ngiyichayile ngizale idlanye ikhisimusi ngimuchu ngizifanele siyachaya emaqhuzeni ngathi kanti manje singathi singubhodabhoda sesiyabona ngingakulo mntwana ozadropa ukuthi uyilela ivili drobheni akho yabe kuyihlahla kodwa sikhona pha zikuhlaleli ungambe ukhona pho nawe undlalelise esikhulu uyahleka kodwa liqinise esilalo khonapho
siyabonga baba ubaleni ungathanda ukubingelela isihlobo labangane singakaphuma emoyeni
ye hayi ngiyabingelela kakhulu ngibingelela izihlobo zonke ezakobaleni imuli yonke yakobaleni kuyo yonke indawo ekhona ngiyibingelela kubabazala kwesibande kokugenize ekhamaranji ngiyibingelela akakumalimami emsile hobe ngiyibingelela istafu yonke kakhulu ibingelisekele umsebenzi omkhulu kangaka ngilifikisela impilo yenhle ngilifikisela ukuthibeni lokhu elitshela abantu qini ukuthi kwenzeka ukuthi size sazi siqalise lathi ukucabanga ukuthi kathi umumona lo uyingoku umuntu wonke kufanele sonke singene emumweni wena lokuthi sisithini ngiyabonga baba wami
hayi siyabonga baba ubaleni lidlale kuhle ikhisimo sinjalo lingene kuhle eminyakeni omutsha
hayi kuhle baba inkosi libuthiselani ukuthi selabo konke
akube njalo
yabona baba singindezelayo labo babusisi
akube njalo lakuwe Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngisenkabazwe Silobela ngixoxa lesakhamuzi umnumzana John Valeni. Asibe nizonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso yabaphilayo ukuthenga impahla emazweni angomakhelwane bezithengise elizweni e-International Cross Borders Association umnumzana Dennis Juru.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga.
Umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi nxa ukhangele okwenzakalayo khona ngapho eSouth Africa sikhangele ilanga lakusasa le Christmas. Ungathi kulomehluko yini leminye iminyaka?
Yes, ngathi kulomehluko ngoba abantu bahambile sibili bahambe ekhaya. La eSouth Africa asikungama 1-1 laba abangela ama passports abangela ama paper. Sibo abaseleyo laba abengafakanga amakhampani babaseleyo la kodwa iningi labantu lihambile kakhulu bayekhaya.
Nxa sikhangela indaba ezifana lokungena lokuphuma kwempahla ikakhulu sikhangela umthetho lowo statutory instrument uphazamise abaningi yini ngoba sizokuthiwa abanye bebethathelwa amafutha.
Singathi uphazamise kakhulu ngoba abantu baye bengawazi ukuthi kuvunyelwane akuvunyelwane. So iningi labantu lahluleka ukuhamba nezinto ekhaya besabele ukuthi bengathathele impahla yabo ngoba uhulumende efaka umthetho awufiki kubantu bonke endlebeni zabantu bonke ukuthi umthetho wangkhona ubamba kuphi lakuphi. So iningi labantu alihambanga ngezinto abahambileyo abahambanga ngezinto eziningi ngoba bakade bengekho sure ukuthi kuyini okufunekwayo kuyini okungavunyelweyo.
Manje nxa sikhangela udaba lwamaphepha ama-permits ebesizwa kuthiwa abanye bebehamba ikakhulu abantwana bengazi ukuthi nxa sebephenduka bazathwala nzima.
Ye kule problem eyokuthi ama-permits abanye banama-permits kodwa abantwana bengela ama-permits. So abantu bahambile kodwa ukuthi bazophenduka kanjani abantu kawazi ngoba abanye abantwana sebefunda eSouth Africa kodwa bengela ama-permits but abazali bayaze nawo ama-permits. Kusithi abanye abantwana bazalelwe eSouth Africa umzali uyabe ne-permit but umntwana engela permit. So kuzoba le problem ngo-January abantu sebebuyela eSouth Africa ngoba vele kuyabe kungangeneki njengamanje sokulama roadblocks amaningi. Sibone ukuthi mawuphuma eMessina mawuphuma e-border kule roadblock e-Weybridge yase Messina masuthi angena eMessina sokule inye roadblock eyamasotsha e-Baobab lapha e-China Mall. So kathesi kuzoba nzima kakhulu ukuthi abantu babuyele e-South Africa awufane ngeminye iminyaka.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleni.
Ngiyabonga balaleli libe ngeTFA elihle abahambayo lihambe kahle ababuyelayo eSouth Africa kumbe ababuyelayo noma kuphi lihambe kahle emigwaqweni kule nyamazana lidrive kahle linanzelele imithetho yomgwaqo.
Hayi, siyabonga ube le Khisimusi enhle.
Ngiyabonga.
Loge bekungumnumzana Dennis Juru umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni eye International Cross Borders Association ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington.
Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga.
Namuhla kuhlelo sicubungula ikhefu lekhisimusi ngesikhathi iningi labantu lisithi yalila mali. Njalo lo mnotho welizwe ungamanga kuhle. Silubhekise enkayi lapho esixoxa lo Councillor ka Ward 20 uCouncillor Maria Ndlovu owako Chief Nkalakatha. Siyakwamukela kuhlelo Councillor.
Yebo mnyo.
Ukwenzakalani khona ngapho enkayi?
Enkayi kunzima sibili kuyalungiselela iChristmas. Kodwa into esidanisa abantu ukuthi nabala amakhadi awamabhenki imali ukuthi bayithole kayitholakali. Kumele uhambe uye njengakubo mathinkuru ema-supermarket ufike uthenge-ke impahla ezele zikwana leyo mali. Imali yona ngokwayo ukuthi ungayibamba esandleni vele kuyala.
Awafikanga yini ama-bond notes?
Lokho kuyisimanga abantu bebekhabe befile bezitshela ukuthi njani ama-bond notes ebuyile. Bazaphila impilo engcono kade sikhalele ukuthi i-bread to waste ngani ngoba wona ama-bond notes ukuthi ubone umuntu ephethe okuyi-$2 mhlawumbe. Ukuthi nje ungayibona nje umedelwa ngikhona ukuthi vele ingani ezigayeni akwenzakali lutho. Khathesi silungiselele iKhisimusi ukuthi abantwana bazakwenzani. Kumele sikubuthe ama-grocery kuphela yimpilo esikhona.
Kuyafanana yini le madolobheni ukuthi kuyathiwa umuntu athathe ingxenye yemali angathathi yonke?
Ekhaya kakulambijana ukuthi wathathe i-grocery kumbe ufuna ukuthatha imali engange-200 lawutshela ukuthi thatha i-grocery kwamathinkura ekwani 200 ikheji vele vele sozowafa wayibona. Ungagade uhambe kumbe uye emadolobheni njengakubo khokho ngani kungumakhelwane uyafika khona bathi thenga ithatha i-grocery ye-$50 esikunika ikheji kuyabe kulabamileyo lapha emaduzaneni la uthathe i-grocery leyo uzokuthatha yakunika imali engaka. Ngikhuluma senze nje kulo mama wangakithi umakhelwane abambalele imali 190 bathile imali 190 ithe sengene kwenye i-supermarket wajayisi i-grocery wathi wakhipha imali wafica kule phepha lewashawa phakathi esikhwameni akusela mali.
Kungabe kwenzakaleni lapho?
Lapho kukhanya ukuthi vele amaswela yiwase aseganyile abantu asebegangile sebesebenzisa i-satanist bona laba bazawuthi thenga i-grocery ye-$50 imali bese ngukhetha imali engaka kathi vele ngamaswela ngoba khonapho lanxa usuyithetha i-grocery uyaphuma uhambi uthi usuhambile uzokuthwe buya ngapha siya kunika i-cash phambili kube kuthwitha amadoda babe bekubamba bekutshila bakuthathele yonke into grocery mali foni uzafana ukhala esitaradeni sebehambile ungalanto ezayenza.
Manje abantu sebekwazi yini lokhu njalo bayaxwayiswa yini ukuthi bekuqaphele kumbe abanye babuya bengakwazi ukuthi kuke kwehlela omunye labo bese besenza into efanayo?
Esigabeni ngapha ngakithi enkayi ngakhulumela ezinyangeni okwenzakale kibo bese sibaxwayisile sibili abadala ukuthi abayekele ukuphomba ukuthi bangabona abantu baphomba ukuhamba bekhuluma labantu abangabaziyo. Bona-ke bakhulume labantu bebhenki khona phela babe bedinga khona imali kumbe kusezitolo bakhulume labezitolo njana kuyabe kulabo mahobhu. Omunye umuntu eceleni ngathi ngiyakuncedisa sihle simtshele ukuthi vele ungavumi umtshele ukuthi hamba vele ngoba kangikwazi ancediswa mina ngize ngibuyambiyanga nawo. Kunzima emakhaya kuthambanga.
Ngabona kubathwalisa nzima abantu ukuthi bengazuzi imali yabo kuthiwe bethathe impahla kuphela. Manje imali abantu bayizuza njani?
Imali vele kayizuzakali. Khathesi ngakutshela ngikutshele ngami ngakutshele ngomunye umuntu. Amakhadi e-stewardship bhenki siyawa okwe-steward bhenki. Kodwa kuthiwa kasithathe i-grocery. Uzathatha i-grocery wena uzabe ukhangelela ukuthi ngifuna ukuthi ngithenge lokhu kumbe ngiyebhadalela umntwana lokhu kumbe ngilungise lokhu njana khathesi sikhuluma sinje sikhangelela ukuthi ezikolo kumele sikiye ama-credit abantwana. Kodwa wena uyetshela ukuthi thenga i-grocery emali yakho yonke kumbe uyabule 300 kumbe uyabule 200 in something uthenge i-grocery ngayo yonke sihleze sithule vele lokuthi sizakwenzani. Lokhu kwaziwa nguNkulunkulu ngoba thina besicabangela ukuthi ngokungena kwe-bond note leyo akade beyitho mhlawumbe kuzashintsha izinto kathi sokuyi-bread to waste.
Sibonge uCouncillor Maria Ndlovu kawa 20 enkayi ko-Chief Nkalakatha. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lilami uSithandekile Mhlanga lapho esicubungula khona iziphathelane labesifazana. Ngilivalelisa ngikhona pha e-Washington DC.
Hayi ke siyabonga sithandekile singakehlukani wathi sikhangele ezinye izindaba besilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Kambe osomabhizimusi umnumzana Strive Masiwa engaba esefuna ukungena kwezombusazwe na? Inhlanganiso yeTajamo kasesijikile ithi izaqhelisa umkhankaso wayo wokutshengisela ngomnyaka ozayo. Olivalelisayo lifisela ikhisimusi enhle ngoChris Gande ngethi kasidibaneni njalo ngevikezayo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.